kubva kosha zvikuru isusu kubato redu ikuta kuti sarudze rikuya isarudze yatirikuda kuti inge ine runyararo tinge tichiparura ngati mapeji akanaka ekuti nyika yedu ienderere mberi tine runyararo semhuri yezimbabwe saka kuya kwavari kuita ivo sevakuru vakuru veUnited Nations tinoda kuti vange vachionawo isusu semhuri yezimbabwe takabatana tichiratidza kuti aiwa tinoda sarudzo yerunyararo saka ndozvatoda kuti tinge tichivaratidzawo ivo vachionawo kuti paground pakamira sei
vamunzora rwendo rwakakosha sei
rwakakosha zvikuru nokuti toda kuti tikurukure pamusoro pekuti nyika yedu yofambiswa sei uyezve toda kutarisa kuti sarudzo dzakachena dzinofambiswa sei muzimbabwe saka tine zvizhinji isu seMDC zvatinoda kuti tiburitsirane pachena ipapo chekutanga ndechokuti kutaura bedzi kuti tinoda kugadzisa zvinhu zvakati 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 hakubetseri panodawo kuonekwa kuti progress yaitwa pari zvino ndeipi tiri kuona kuti pane zvizhinji zvisati zvaitwa panyaya yesarudzo dzakachena tine nyaya yediaspora vote tine nyaya yokuti maballot papers achanodhindirwa kupi tine nyaya zvakare yokuti voters roll racho rinofanira kuoditwa tine nyaya yokuti iyo United Nations pamwe chete nesadac neafrican union maregional bodies iwayo achapleya pati ipi pasarudzo dzezimbabwe totaurisa nyaya dzemhirizhonga totarisa zvakare nyaya dzekusawana mukana wakafanana pamasaisai atinoti mamedia reforms saka inyaya huru dzatichataura nezvadzo ndiri panyaya yediaspora vote ndoimba wachisi nhasi waona muherald nhasi nyika yerussia yaisa advert muherald yekuti zvizvarwa zverussia zviri muzimbabwe zvivhote muzimbabwe imomo zvichivhotera purezidendi wekurussia pamaelections ari kuitwa musi wesande musi wa18 saka titori neshamwari yezimbabwe iri kuita diaspora vote vari wekurussia vari muno idiaspora sezvakangoitawo wedu vari kurussia idiaspora zvakare saka chinhu chinokwanisika kuitika taane nyika shamwari yezimbabwe iri kuita zvisiri kudiwa nehurumende yezimbabwe zvekuita diaspora vote saka ndicho chimwe chezvimwe zvinhu zvikuru zvatofanira kutaura nezvazvo tozotaurazve zvekuwandudzwa kwemitemo mutemo wedu weelectoral act unofanira kuwandudzwa kuitira kuti uenderane neconstitution yedu yezimbabwe vana vezimbabwe vavhote murunyararo pasina anoshudzira vamwe vavhote zvisina kupindirwa nemasoja nemacio nemapurisa
vachasi mazuva zvataurwa navamonzora zvavari kugunun'una nazvo zvavari kuti zvinofanira kukosheswa izvo
ndazvinzwa chaizvo chaizvo nyaya yediaspora vote ndanzwa vachiti hurumende haisi kuda nyaya yediaspora vote handisati ndambonzwa hurumende ichitaura izvozvo kana kuti bato rezanupf richiti haride kuti vana vezimbabwe vari kunze vafanirwa kunge vachivhota kwete ndofunga nyaya iripo ndeyekuti ngatinyatsotarisisai tichizvo isusu semhuri yezimbabwe ngatigadzirisei kana kuti ngatigadzirisei tironge kuti munhu wese wezimbabwe kwaanenge ari akwanise kunge achivhota asi tizive kuti zviya zvinonzi pachirungu malogistics titi isusu zvedu munhu one ari kusiberia wekuzimbabwe toti zeki yoenda ikoko inomurejista here then pakuvhota oteverwa ikoko kuti anovhota here